Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo chikumi 16 2024 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vechidiki vanodarika makumi mashanu vanonzi vasungwa mushure mekuungana muHarare vachida kucherechedza zuva remwana wemuAfrica kana kuti Day of the African Child. Zimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC inoti yave kutora matanho ekuferefeta nyaya dzeuori unonzi huri kuitwa navana muzvinabhizimusi waWikino Chivayo nevamwe vavo. Batore MK muSouth Africa roenda kumataredzi mosva rechiramba kutambira zvakabuda musarudzo dzakaitwa mwedzi wapera munyika iyi. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vechidiki vanodarika makumi mashanu vanonzi vasungwa nhasi muHarare mushure mekuungana kuti vacherechedze zuva remwana wemuAfrica kana kuti Day of the African Child. Murongi wemisangano, musangano rinoti riri kumirira vana veZimbabwe reCitizens Movement vaAmos Chibaya vanoti vechidiki ava vanga vaungana pamahofisi esangano ravo muHarare asi vazoshamisika voona mapurisa akapakata zvombo achiparadza musangano uyu. Vachibaya vanoti vanga vasingade mvumo kubva kumapurisa sezvo musangano uyu vanga usiri musangano weveruzhinji uye waitirwa pamba pemunhuwo zvake kana paofisi isinei neveruzhinji. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa muHarare kanawo mutauriri wemapurisa nyika yose Commissioner Paul Nyati sezvo nhare mbozha dzavo dzanga dzisiri kudayirwa. Ngatinzwe zvizhinji kubva kuna Vachibaya.
Chokutanga regai nditi kumhuri yeZimbabwe yakacherera panguva dzino gore roga roga mayuti edu anoungana achirangarira Day of the African Child. Saka nhasi ndorangariri zuva ravanga vakaungana muHarare vachirangarira zuva rakakosha zvikuru sei kumwana weAfrica. Saka mayuti edu vandoungana papapofisi pedu vachida kurangarira zuva iri. Chanetsa mayuti edu avungana paya mapurisa abva avuya vakapaka tire zvombo vane zvamboko vane maak47 ndobva vasvika papart ofisi pedu ndokupera kukanda matiye gasi vachiridzire kuti mudenga. Ndobva vamwe vachaparira vamhanya vamwe vatotoka makumbo nechiitiko ichi asi mhosva chaicha yaparirwa ipapo hapana nekuti zuva iri izuva ragara richingopemberegwa ise ninternational day rinozikamwa nemunhu wese kuti nemhakarei vaita izvozvo unoshava kuti zviri paki.
Asi manga makumbirawo here kana kuzivisa mapurisa kuti muri kuungana? Ndinonzwa kuti mutemo unoti munofanira kuzivisa mapurisa kuti muchaungana.
Kana muchiungana pamba pavachibaya inonzi private place hamuzivisi mapurisa. Kana muchiungana pahofisi penyu hamuzivisi mapurisa because it's a private place. Kana muchinoita gungwana rakadaro papublic place ndo pamunozivisa mapurisa muchiteedzera mutemo womopa sezvauri. Asi chiitiko ichi tanochitira paofisi pedu.
Saka vanhu vasungwa vangani vamuri kuti pasungwa vanhu?
Vanhu vasungwa vanosvika kuma50 in number. Vamwe kutaura kudai so vari paavondo police station, vamwe vari paHarare Central police station, vamwe vari kuWaterfalls police station. Vangokwa muzvipoka zvipoka zvipoka zvipoka. Saka magota edu vari kumanya nenyai tida tinoti mhosva yavanochadyiwa nayo ndeyei nokuti kuungana vanhu vachipemberera zuva rethe Day of the African Child haisiri mhosva uye gungano iri richinge raitirwa pamba pamapaofisi pedu.
Izvo izvo zvaitwa nemapurisa izvi zvichakutaisai kunge muchizosangana here kana kuungana mune ramangwana?
Haiwa, hatichadzi mangwana tori zvene rimwe gungano rakaitira kuchinhoi kutenderera zuva reday of the after child. Saka regai ndimemberi ndichiti haiwa, vana vezimbabwe musavhunduka, vechidoko vezimbabwe musavhunduka. Munobvumidzwa kuungana muchitemberera zuva iro. Izuva rakakoshera vana vezimbabwe, izuva rakakoshera Africa yose. Saka tiri kuenderera mberi mukomajonga haiwa zvemapurisa ava tagara tichimbogara navoka totimbotenderera tinavo munzvimbo. Hatigoni kusa izvozvo nokuti hatina mhosva yatinge tapara. Kuti vanhu vaungane vachitemberera zuva redev after child haisiri mhosva. Saka tiri kuenderera mberi nyika yose nemazuva takatara kutinge tichita mhemberero iyi.
Vanga vari murongi wemisangano, musangano rinoti riri kumirira vana vezimbabwe reCitizens Movement vaAmos Chibaya vari parunhare muHarare neStudio 7. Tabatawo nhengo yevechidiki vebato reZANU PF mudunhu reHarare vaAlex Gakanjwe, avo vanoti vechidiki vebato ravo vacherechedzawo zuva iri vachipinda munharaunda dzavagere.
Isu sevechidiki tinokudza zuva iri zvikuru, nekuti izuva rinokudzwa kodzero dzemwana wemuAfrica. Izuva ratinocherechedza zvekare humbunyikidzwa kana udzvanyiriri hwakaitwa vana vemuAfrica nevapambepfumi nevauyi. Panguva idzo vana veAfrica vakanga vachifungidzira kuti isu sezvo tiri munyika yedu tinofanira kunge takasununguka. Saka izuva rinotirangaridza zvikuru udzvanyiriri hwakange huyi nevapambepfumi. Tinotirangaridza kuti isu sevana veAfrica tine basa rekuramba takachengetedza chimiro chedu sevaridzi venyika, uye sevana veAfrica tinofanira kunge tichichengetedzana umwe noumwe, tichifambisa basa mberi rekubudirira kweAfrica. Rinotirangaridzazve kuti kubudirira kweAfrica kuri maoko edu isu vana vemuno muAfrica.
Chii chamaita kucherechedza zuva iri? Maungana here, mune mabiko amaita here, kana zvimwe zvamaita ingava mitambo kune zvimwe?
Hatina mutambo wataita vanhu vakaungana, asi kuti mumwe nemumwe wedu sevechidiki atora nguva iyoyi kurangarira vechidiki vari munharaunda yakamukomberedza kana nharaunda yakapoteredza. Kune vechidiki vanovenherera, kune vechidiki vangange vachitora zvinodhaka, kune vechidiki vangange vachitambudzika chaizvo kuripa kana mari yezvikoro, kune vechidiki vanogona kunge vachitambudzika vasina pekugara. Tawirirana isu sevechidiki vese kuti umwe noumwe paari ipapo ngaarangarire zvikuru zuva iri, nekuwana chaanoitira umwe wechidiki, nekuwana chaanoitira vana veAfrica. Asi chikuru chatinoita isu semusangano weZANU PF kukurudzira vana kuti tarisaita budiriro iko navamunangagwa. Umwe noumwe mwana tavaudza kuti enda unotarisa mukana uri pedyo newe, enda unotarisa basa riritwa nemutungamiri wenyika pedyo newe, uwane chekuita kubva mubasa iroro. Tichivarangaridza kuti honai mutungamiri wenyika atigadzirira mabasa, honai mutungamiri wenyika agadzira mainnovation hub ekuti kana uchinge wagraduata hauchadade necertificate nebepa, wakudada nemaskills avadzidziswa. Saka umwe noumwe wedu bandikero rechidiki ari mushishi nekusimudzira wechidiki aanogara.
Tanzwawo vamwe vana vezimbabwe vari kuti vanga vaunganawo muHarare vachida kucherechedza zuva iri asi vaparadzwa nemapurisa. Munotiwo nedanho ratorwa nemapurisa iri?
Tsika yedu muzimbabwe iri mubumbiro remutemo. Kana muine pamuri kuungana munozivisa vemutemo, chamunovazivisira kuti muwane kudzivirirwa kubva kunjodzi ingagona kukonzereswa nevamwe vanenge vasina kufara nekuungana kwenyu. Zvino kana paita vanoungana zvisina kuziviswa kumapurisa zvisiri mubumbiro remutemo, zvinodzokona zvokaadzika kuti vaunganira chinangwa chakanaka here pando vane zvimwe zvavanenge vaunganira, uye kuti vamukwananzi havana bato. Mukatonzwa zvinhu zvapinda vamukwananzi zvaakutobuda pachena kuti chaakaunganirwa hachinei nechinangwa chavanenge vachitaura. Vanenge vaunganira zvimwe zvinangwa zvemutsinga.
Vanga vari nhengo yevechidiki vebato reZANU PF mudunhu reHarare vaAlex Gakanjwe vari parunhare muHarare neStudio 7. Komisheni inorwisana neuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC inoti ine urongwa hwekubvunzurudza vana muzvinabhizimusi vaMoses Mpofu, vaMike Chimombe navaWikino Chivayo kuti inzwe zvizhinji pamwe nekujekeserwa pamusoro petsamba inonzi yakanyorwa navamupofu navachimombe ichienda kugweta ravachivhayo riri kuSouth Africa, uye mashoko ari kutenderera pamadandemutande ari kunzi akataurwa navachivhayo. Zaki inoti tsamba pamwe nemashoko aya zvinosimudza nyaya dzakarerekera mukucheneswa kwemari zviri kunze kwemutemo kana kuti money laundering uye kushandiswa kwemasimba zvisizvo kana kuti abuse of office. Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko muzaki muzvare Simiso Mulevu vaudza Studio 7 kuti ichokwadi kuti tsamba iri pamadande mutande ezek dande mutande reX iro raimbonzi Twitter ndeyechokwadi uye basa rinogona kutanga chero nguva kana vatatu ava vakanozvipira kuti vasangane nematikitivha ekomisheni yezaki. Vampofu navachimombe vanonzi vakanyorera gweta ravachivayo tsamba vachinyuyuta nekwavanoti kunyimwa kwavakaitwa mari dzinonzi dzakabva kuzek idzo dzaikwanisa kunge vachizogovana. Vachivayo vanonzi vakaramba kuti mashoko ari kutendererawo padande mutande aya haazi avo, vachiti izwi ravo rakagadzirwa nemishina yechizvino zvino kana kuti artificial intelligence. Hatina kukwanisa kubata vatatu ava kuti tinzwe mativi avo panyaya iyi, uye hatina kukwanisawo kunzwa kuzeki pamusoro pechipomerwa ichi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutevedzeri wasachigaro weAnti Corruption Trust of Southern Africa vaAlois Chaumba.
Tinenge iri chiyero yedu isusu semazimbabweans kuti nyaya dzakadaro idzi dzinyatso kuhwa rudzamo rwakakura kwazvo, asi tichitarisa nekwatakabva nepakatangwa zvaki ndinoona sekunge kuti ngoma ndiyo ndiyo hapana chinobuda, nekuti handisati nyatsoona chinhu chinobatika chavakaita pane uori hwese hwakanga huchiuya kumaoko mavo. Saka tinongoona hedu kuti vari kungoita zvisoo sebandiko ravanokwanisa kungoita, asi handifungi kuti pane chinobuda chine musoro kana vaita tsvakurudzo dzavo idzodzo. Asi kana chichinge zvaitika, aiwa tinoteya maiso kwadzo zvezvaizvo chidiwa nevanhu vezimbabwe, nekuti upfumi hwenyika haufaniri kuparadzwa nenzira yakadaro vanhu vachishupika muzimbabwe.
Asi tichiona zviri kubuda mumadande mutande, hausi umbowo here hwakakura hwekuti Zimbabwe Anti Corruption Commission inofanira kunge yakatowana chekumira nacho panyaya iyoyi?
Pane zvimwe chinhu zvisingaiti kubudisa statement, asi kungoita maona umbowo nungo wakajeka nungo uchibudiswawo nyaya iyi haina kutanga kubuda svinhu rinoo kana svinhu zvakapera, yanga yatoo nemwedzi ichingotenderera asi hapana zvange zvaizoitwa. Zvazotanga kutengenesa vanhu apo vachivayo vatanga kuramba kuti handizi ravo pane zvimwe zvakaitikwa zvemushina wemazuvano kuti vaite kunge ivo ndo vari kutaura, asi tinongoti regai tioni. Asi sekuziva kwedu ngoma ndiyo ndiyo zvino munzi wabata woregedzwa wabatwa woregedzwa kuti vanhu vangokanganwa kuti pane nyaya yakadai yakaitika.
Uori hwakadzika zvakadii muzimbabwe vachaumba?
Uori hwakatekeshera kwese kwese uori huriko, uinde kumapazi ehurumende kunopuhwa chikafu gurenza renyu irorii uori hwakazara ikoko. Saka chinoizisimudzira kuti mapazi ehurumende akafana nezvaki anyatsoshanda negwinyiso yakakura chaizvo kuti vanhu vaone kuti uori hauna kunaka uye kuti uori hunopusa nyika hunokangasa kugarisana kwakaita vanhu. Asi izvi hationi zvichiitika, huri kutotekeshera kunge kenza chaiyo.
Vanga vari mutevedzeri wasachigaro wesangano reAnti Corruption Trust of Southern Africa vaAlois Chaumba vari parunhare muHarare neStudio 7. Bato reUmkhonto weSizwe kana kuti MK remuSouth Africa, iro rinotungamirwa nevaimbo vemutungamiri wenyika iyi vaJacob Zuma, rinoti rave kuenda kudare rinoyananisa makakava esarudzo reElectoral Court, richipikisa zvakabuda musarudzo dzakaitwa mwedzi wapera richiti ngazviraswe uye richikurudzira kuti kuitwe dzimwe sarudzo itsva mukati memazuva makumi mapfumbamwe kana kuti 90 days. Bato iri riri kuti sarudzo idzi dzakabiridzirwa zvemhando yepamusorosoro uye ranga richiri kuita musangano wekuzivisa matanho ariri kutora aya pataenda pamhepo. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pope Francis nasi vakurudzira kuti kurwisana kuri kuitika pamwe nekuurayiwa kwevanhuwo zvavo mudunhu rekumabvazuva kweDemocratic Republic of Congo iro raparadzwa nekurwisana reNorth Kivu kumiswe nekukasika. Vanhu vangangoita vanomwe vakaurayiwa mudunhu iri nechishanu uye mugovera mushure mekunge vanhu vapinda mumigwagwa vachiratidzira kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kuurayiwa nevanofungidzirwa kuti vapanduki vanopfurikidza mwero vechiIslam. Israel yazivisa nhasi kuti yave kutanga urongwa hwekumbomisa kurwisa chikwata cheHamas mudunhu reGaza kwemaawa 10 pazuva senzira yekubvumidza kupinda kwechikafu nerubatsiro kuzvizvarwa zvePalestine zviri kutambura. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum chatinopakurirwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Zino kugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega-rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro navasimba rashe rambi yavo vanorwira kodzero dzevadzidzi vachishanda nesangano reZinasu nezvekucherechedzwa kwezuva reInternational Day of the African Child. Ngatinzwei vachitsanangura.
Takatarisa nyaya yedu yedzidzo yemuZimbabwe, tiri kurangarira, tiri kucherechedza the 16 June, the International African Child Day, tichirangariravo vadzidzi vakasimuka kuti vafaitire kodzero dzavo dzekunge vange vachiwana dzidzo, vange vachiwana muruzivo kuburikidza nedzidzo. That up the Soweto uprising, tikatasa muzvikoro zvakasiyana siyana, mumacolleges, maprimary, masecondary, vana vamwe vari kusangana nedambudziko rekutadza kuenda kuchikoro kuburikidza nemari chaiyo, kuti zvinhu zvaoma muZimbabwe, zvinhu zvaita manyamamire nerongo, tatadza kuti vamwe vaende kuchikoro. Dzidzo yangova yevanobva kumaground yevanobva kwakabudirira kudhara yakuneglecta isu vechidiki vanobvawo kumana akasiyana yenyika, vanobvawo kuna Nambare, vanobva kuna Nasakubva, kuna Naglenvi, kuna Kadoma, tatadzizwa kunge tichienda kuchikoro neikonzero yekuti zvinhu muZimbabwe hazvina kumira zvakanaka, nyaya dzemari dzanetsa idzi.
Asi takatarisawo divi revechidiki kana kuti vana vechikoro, hapanawo zvavari kuita zviri kuita kuti vasawane dzidzo.
Imwe kodzero yaita kuti vana vechidiki vatadze kuenda kuchikoro inyaya yemaearly child marriages, vana vechidiki vachiri kuroorwa vachiri vana vadiki, zvakonzera kuti ivo vanenge vaine shuwiro yekuti vange vachienda kuchikoro vanozvishuwo zvavanoda kuitawo mukati muupenyu hwavo, asi zvatadzikwa.
Nyaya yekushayikwa kwemabasa iri kukanganisawo dzidzo zvakadii?
Dzidzo yemunyika medu yasvika pachidanho chekunge yakuratidza sei isiri kuremekedzwa zvakanyanya, yakuratidzwa sei inge isina basa, nekuti tine isu vechidiki vari kupedza muchikoro vapasa nemadistinction avo, vari kungopedza vonogara kumba, zvinhu zvooma, zvinhu zvoita sezvisina kunge zvakagadzirirwa kuti zviende mberi. Asi nyaya yekutoti munyika medu hamuna mabasa, these high rate unemployment, vechidiki havasina mabasa. Ndiso saka muchiona munzvimbo dzakasiyana siyana, mageto edu akasiyana siyana, vaakuita zvemadrugs. Madrugs aakutorwa nekuti kunenge kusina zvekuita, vechidiki vava kushaya zvekuita. Not kuti havagoni, havana chipo chekunge vachikwanisawo kubatsiridza kana kuumbiridza kuti nyika yedu iende mberi, but inyaya yekuti havasi kukwanisa kunge vachiwanawo mukana iwo wekunge vachimirirawo nyika yavo mumabasa akasiyana siyana. Tinokurudzira kuti vana vese, mwana umwe neumwe anobva kwakasiyana siyana, kungava kumaruwa kana kungava mudhorobha, awane mukana wekunge achibatsiridza kana kuumbiridza kuti nyika iende mberi, kuumbiridza kuburikidza nekuwaniswawo mabasa.
Nde api matano angatorwa kugadzirisa matambudziko aya ari kutadzisa vadzidzi kana kuti vechidiki kuti vange vachiwana dzidzo.
Tarisira kuti hurumende pane zvinhu zvese zvainoita kuti igadzirise zvinhu izvi inofanira kunge ichikwanisawo kunge ichitedzera yatinoti iyo Dakla Declaration yavakasaina kuti 20% will be channeled towards education. Hurumende yedu inofanira kungezve ichishanda nevemutemo kuti ikurumidze ione ibatsire vanasikana vari kuroorwa vachiri kuenda kuchikoro nenyaya yekuti vanopinda chitendero chakadai, vari kumanikidzwa, vari kumbunyikidzwa kodzero dzavo dzekuti vaende kuchikoro.
Kwanhasi togumira pano, manzwa hurukuro yataita navasimba rashe rambi yavo vanorova kodzero dzevadzidzi vachishanda nesangano reZinasu. Ndinokutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa chevechidiki sondo rinouya. Ini ndini Tavuka Ncube ndiri muWashington DC.
Tinotenda zvikuru Tavuka Ncube. Teererai zvakare svondo rinouya apo achadzoka nechimwe chirongwa chevechidiki.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iye zvinotochienda kuchirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti Religious Forum, tichikupai hurukuru yataita naDr. Reverend Levi Kadenge, vanove mudzidzisi mukuru pachikoro cheUnited Theological College, pamusoro pemamwe makereke anozviti ndiwo chaiwo kudarika mamwe.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Jesu simba rangu.
Shoko ramwari rinongotaura chinhu chimwe chete, asi vanhu vozoriisa nemuto wakasiyana siyana. Saka vanhu ndovanonyanya kupatsanura shoko richitaura chinhu chimwe chete. Saka isisu vanhu ndisu tinoita kuti pave nemutsauko, asi shoko riri rimwe chete.
Asi chii chinopa mutendi kuti aone kereke yake seiri pamusoro kudarika dzimwe kereke, Reverend Kadenge?
Chinopa munhu mutendi kuti aone kereke yake seiri pamusoro, I think ndiko kukanganisa kunoita vanhu. Zvokuti iko kana vanhu vachida kuva makristu akakwana noziva zvaanoita, ndingangoona mumwe achiti mukristu mumwe wanguka, tinongotenda kuna Ishe Jesu Kristu mumwe chete. Saka tinofanira kutofarirana panze pekuita makwikwi, asi kana ndo zvatiri kuona makwikwi achizonge apamusoro, nekuti vanhu nemasikirwo avo vanongozviona fanika ivo vari nani kupfuura vamwe. Saka uhutera hwedu chete, hapana chimwe chingabude pane zvizvi. Hutera hwedu, kusaziva kwedu, kutadza kwedu, asi tiri vanhu vamwe chete muna Kristu.
Pane musiyano here mumakereke umu?
Izvo ndingataure kusiyana kwemakereke. Zvakangogara zviripo kuti vanhu vangopatsanurana, asi hapana chekuti icho vanhu vangaite zvavo zvokukakata nokudhonza vanhu kunge vari pamakombi vachiti pinda mukombi yangu. Asika ndo zvatinoona vanhu vachiita, ndo mafungiro evanhu, ndo kuda kwevanhu. Vanhu vanenge vanotozvidawo izvozvo, asi handione zvichigadzirisa kupatsanurana kwemakereke. Zvinotoita kuti ave akapatsanurana zvikuru
Kwaimo mbuku jene mbaiberi zviri muhere zvekupatsanurwa kwemakereke zvaakuitwa nevari kuparidza izvi.
Mubhuku hamuna zvokuti ikereke ndiyo inonzi yakanaka kana kuti tsvene, asi kungoti vanhu vanenge vangotanga chinhu vanozvitutumadza vachiti ivo vari pamberi pevamwe, asi handizvione zvichiwanika mubhuku. Ndinoona vamwe vachitaura kuti makereke avo ari mubhaibheri, zvichibvira pakuti dzimwe nguva ndo vakatanga kuva nevhangeri vachizoripawo kune vamwe. Hongu Roma yakatanga, asi yakazopatsanurana nekufamba kwenguva vanhu vachida kuva vakasununguka kunamata. Izvi zvakangouyawo nemafungiro evanhu nekuona kwavanoita, asi kuti Bhaibheri rinosapota izvozvo handikwanisi kuti ndiwane pandinobata, pokuti Bhaibheri rinoita kuti vanhu vapesane.
Kwaizvo zvekudzidzisa zvenhema zviri kuwo here kumakereke uku, Reverend Kadenge?
Zvokudzidzisa zvenhema, aiwa, zviriko. Variko vanotodeedza vanhu vachivadzidzisa dzimwe dzidziso dzenhema, sekuti vanhu vanonzi idyai uswa kana kufura uswa muri mukereke, kana kubviswa hembe vachigezwa maprivate parts avo. Izvo zvimwe zvazvenhema izvi. Makereke akupedzisira ave business, nokuti vanhu vari kutsvaga mari. Saka ichokwadi, zvenhema zviriko. Vanhu kana vakutsaudzira vachiita fanika izvozvi izvi, kutsaudzira kuri pamusoro-soro, nokuti haungatiwe vanhu furai uswa kuti mugoenda kudenga, kana kuti musadye sadza, kuti kana mukaonda mukafa, nekuti muri kutsanya munonosvika kudenga. Izvo zvimwe izvo ndo dzinonzi nhema idzodzo dzinongobudawo muvanhu.
Ivo vari kuparidza zvenhema ava nevari kupatsanura makereke vanogona here kurangwa naMwari?
Zvokurangwa zviripo. Chokwadika kunyepa nekutsaudzira, chokwadi vanhu vanotorangwa. Mwari haangazvifarire izvozvo, nokuti Mwari watinonamata wega anofarira chokwadi. Saka nhema nezvimwe izvi kutokumbira ruregerero kwaari kuti Mwari atiregerere. Asi vamwe havachatombokwanisa kukumbira ruregerero, nokuti havatomboziva kuti izvozvo vari kunyepera vanhu, nokuti vanhu vanoiswa semhuka vachitungamirirwa. Vanhuwo vachingoteerawo kusaziva here? Amen. Dzimwe nguva ndo nyaya yacho, asi kurangwa kuripo, hatingamborega kurangwa, nokuti tinenge tichinyebera Mwari, tichitaura zvaasingade, zvaasina kumbotaura, zvatinongofungawo isisi kuti tiwane chouviri.
Manga makateerera kuhurukuro yataita naDr. Reverend Levi Kadenge, vanove mudzidzisi mukuru, vari zvakare mutevedzeri wemukuru wechikoro cheUnited Theological College muHarare, muhurukuro yedu tichitarisa chikamu chezvechitendero. Tinopawo kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu, katinoshandisa mune chino chirongwa. Munhau dzemitambo. Zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa munyika nhasi, zvamira zvakadai: Highlanders 1, Bikita Minerals 1, Wange 1, Green Fuel 0, Dynamos 1, ZPC Kariba 1, Tel 1, 1, Capes United 1, Koti Chegutu Pirates 1, Erendals College 1. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vechidiki vanosvika kuzana vanonzi vasungwa mushure mekuungana muHarare vachida kucherechedza zuva remwana wemuAfrica, kana kuti International Day of the African Child. Zimbabwe Anti-Corruption Commission, ZAC, inoti yave kutora matanho ekuferefeta nyaya dzeuori unonzi huri kuitwa navanamuzvinabhizimusi vanosanganisira vaviki neochivayo nevamwe vavo. Bato reMK remusouth Africa roenda kumatare richiramba kutambira zvakabuda musarudzo dzakaitwa mwedzi wapera munyika iyi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokoneka nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiya minister Ndikile Mhlanga.
Soku isika tisenda baku VOA.